Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamafufu 30 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reHuman Rights Watch rokurudzira SADC kuti itore matanho akasimba mukuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa nenyika 15 dziri mugungano iri. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanosangana neutungamiri hwesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vachizeya matambudziko akatarisana nenyika.
Ndinoda kuti ndizoratidza vanhu kuti ndakamira nevanhu varombo, vanhu vari kushutika. Handisi kuda kuti kana kuti tuya tizofara kana kuti kuya kuzoimba. Harisi zuva rekuimba, izuva rekuti tiri kutaura zvenhamo dzedu dziri kuitika kumusha.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anoti achabatana nevamwe vana veZimbabwe vachanoratidzira mwedzi unouya kuNew York pachatanga musangano weUnited Nations uyo uri kutarisirwa kupindwawo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reHuman Rights Watch kuChamembe kuAfrica riri kukurudzira sangano reSADC kuti ritore matanho akasimba mukuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa nenyika 15 dziri mugungano iri. Mashoko eHuman Rights Watch aya anouya panguva yomusangano weSADC Summit uri kupindwa nevatungamiri venyika dzemugungano iri watanga nhasi kuSwaziland. Musangano weSADC uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekushandisa zviwanikwa munyaya dzebudiriro kana kuti resource mobilization for investment in sustainable energy infrastructure for an inclusive SADC industrialization for the prosperity of the region. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasvika kumusangano uyu nezuro. Mambo Muswati vechitatu ndovari kuzotora chigaro chekuva sachigaro weSADC kubva kumutungamiri weBotswana vaIan Khama. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaRike Mukonza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Chokwadi chokwadi nandione sekuti sangano reSADC ringatore matanho ekuti nhengo dzaro dziri kupomerwa mhosva dzekutora kodzero dzevanhu dzisabate vanhu vadzo nenzira idzodzo. Ndinodaro nekuti SADC maonero angu isangano rakangobatana vanhu vanenge vane vanongobhabhadzirana havanyanyise kutarisa nyaya sezvadzinofanira kunge dziri. Tine mienzaniso yakawanda yekuti nyaya dzaiunzwa kuSADC dzichitarisirwa kuti SADC ritore madanho, asi SADC haina matanho ayakatora. Saka ndoona sekuti rinongova sangano rekungoti vakuru vanoenda kuonosangana vobhabhadzirana vodzoka zvavo kumisha kwavo.
Ko, takatarisawo nyika yeZimbabwe senhengo yeSADC ine zvaingateererawo here kubva mugwaro ranyorwa neHuman Rights Watch?
Zimbabwe haina zvaingateerere. Hurumende yedu hurumende inenge ine nhini chaidzo. Kunyangwe SADC dai yanga ichida kutaura, kunyangwe dai yataura sei, handifungi kuti hurumende yeZimbabwe iyi hurumende inoteerera kunyanyanyanya kana zvezvunhu zvaisingawirirani nazvo. Ndinoona sekuti chimwe chezvikonzero chinoita kuti Zimbabwe iite seisingateereri SADC inyaya yekuti mukatarisa mutungamiri ari muZimbabwe, mutungamiri agarisa musangano iri ndo vamwe vanhu vatingatoti vakatobva nesangano iri kwekutanga tanga chaiko nanhasi achingoripo. Saka vamwe vatungamiri varipo vatungamiri vekuti vanenge vachitoremekedzawo vachitotiwo kune mutungamiri weZimbabwe sekuru. Saka izvo zvinoita kuti vasanyanyotererwe nehurumende yeZimbabwe inotungamirwa navaRobert Mugabe.
Nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika, Variki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuPolokwane vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Vamwe vanhu vanodarika 10 nevaviri vakasungwa musi wechitatu nechishanu pakaratidzira vanopikisa muHarare vamiswa zvakare pamberi pedare. Vamwe vavo vakakuvara zvakaipisisa vachiti vakarohwa vari muusungwa. Gweta ravasungwa ava vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vamwe vapinda mudare ramagistrate vakakuvadzwa musoro uye vamwe vaine mabhandeji. Mumwe mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe, Gift Siziva, anonzi asi kukwanisa kushandisa maoko ake ose uye zviri kufungidzirwa kuti akatyorwa mabhonzo. Vanhu vanodarika makumi masere vakasungwa, vakatanga kumiswa pamberi pedare Mugovera, Muvhuro, vamwe vachizomiswa nechipiri. Mumwe mutori wenhau James Jemwa aripowo pavanhu vakasungwa uye vamiswawo pamberi pedare ava. Gweta ravaJemwa vaHarrison Nkomo vati nhasi vanga vachibvunzurudza mupurisa akasunga Jemwa. Sangano reCommunity to Protect Journalists rashora zvikuru kusungwa kwaJemwa uye rati hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevatori venhau nekuvasunga pamwe nekuvarova. Zvichakadaro, masangano akaita seTajamuka seSijikile ari kukurudzira vanhu kuti vasaende kumabasa mangwana. Izvi zvinonzi hazvisi kutambirwa zvakanaka nehurumende iri kuti vanhu ava vari kufurirwa nenyika dzakaita seAmerica neFrance. Zvichakadaro, mumwe mudzimai akarohwa panze pedare remagistrate nemusi wechishanu muHarare ainge akapfeka dhirezi dzvuku aine mifananidzo iri kubuda pamadande mutande akaita seFacebook neWhatsApp. Anonzi amai Lilian Mashumba nhasi ashanyirwa nemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogentsvangirai. Amai Mashumba vane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ini ndakangogara mufunge ndakagara ndisingatombozive kuti zvinhu zvandichasanganidzana nazvo. Takamirira koti oda nekuti zvakanga zvanzi tinozoitinda ikoko na 11 o'clock. Saka chakazoitika ndechekuti before 11 vandatsvaga pekugara ndovandagara zvangu. Ndakangoishamisa ndichitosvikwa nebhutsu ndakarohwa bhutsu nhatu ndatopfugama ndichisimudza maoko angu kusarinda kuti vaona kuti handina chandina sendakangogara. Ndobva vatanga kundirova. Ndakabvunza kuti ko muri kundiroverei. Tikanzi izvo muchatofa ndinokuurayai panapa. Ndivandakushandiswa kuti ko ndinourayiwa kuti ndaita sei kuti makagarirei panapa. Ndakaba ndikati musandikove ndiri murwere. Tarisaimano ndinomwa mapirisi ndiri munhu weshuga ndine BP. Saka muri kundiroverei. Haana kumbozviteerera izvozvo. Ndipo akandipika dhosi 3 ndikazondireva nechibhatani chisiri kumusana.
Imi mama enda kudare redzimhosva kunoitei?
Zvakaitika ndezvekuti inini kubuda kwandakaita ndakabuda kuri kuitwa machi. Saka pamachi pacho ipapo mapepa akanga akatonyorwa munziya girandi kwayabvumirwa. Isu mhanda kufungidzirwa kuti pamwe ndo zviripo. Ndopetakasvika ipapo zvikanzi izvo aiwa haina ichiri mukoti nyaya. Saka indakangoenda kunogara zvangu pakoti plazi ndaatatonepe ndichida kutotirekedzwa indizoruve ndiende hangu kumba.
Makakuvara here zvichitevera chiitiko ichi?
Ndakakuvadzwa kumusana uku kwakatosviba. Ndakarohwa nebhatani stiki nekumagaro uku kwakatosviba futi zvekutoti ndakatozonorapwa kuCSU ndokwandakazoenda kunorapa. Izvozvizvi nanhasi imwe nzeve yangu izvozvizvi haisi kutonyatsonzwa zvokuti ndatone 3 days ndope ndazonzwisisa kuti nzeve yangu imwe yekuraiti uku kwandakarohwa kusaidi kwandakarohwa kwacho ikoko haisi kunyatsonzwa.
Zvamira zvakadai muchawanikwa muchiramba muchiita zvekuratidzira here?
Mwanangu inini zvangu ka ndichafira mustriti imomo vachatoponda ende handisi kutombozorora. Iyezvi ndiri kutomirira kuti pakangotangiswa kutoita ndichatotanga ndiri ikoko nekuti chekumirira chacho hapana. Iye zvinezvi vamwe fanika zvakafana neni murume wangu iyozvizvi akatofa. Akarohwa kuti tiri tese 2003 akazofa 2005. Pandakasiyirwa ndiri ndipapo izvozvo hapana kana pekutotangira mwanangu zvokuti upenyu hwanje chaihwo chaiwo ini handisi kutombouda ini handisi kutoda kutombonzwa chinhu chinonzi zanupf kana Mugabe.
Amai Lilian Mashumba, mumwe wemudzimai akarohwa nemapurisa muHarare nemusi wechishanu pakuratidzira kwakaitika muHarare, vachitaura parunare kuchitungwizana naMavlas Muhlanganya weStudio 7. Mutungamiri weMDCT vamogenzvangirai nemusi wechina chapfuura vakasangana nevamwe veutungamiri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vakazeya matambudziko akatarisana nenyika. Mutauriro wavatsvangirai valokutambori nyoka vatenda kuti vatsvangirai vakasangana nevakarwa hondo yerusununguko ava vakatungamirirwa nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda. Vatambori nyoka vanoti nemamiriro akaita zvino munyika havaoni paine chakaipa kuti vana veZimbabwe varowane masoro pamatambudziko akatarisana nemhuri yeZimbabwe. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Haiwa, ndinofunga ruzhinji rweZimbabwe rwese runoziva kunetseka nekutambura kwaita vana veZimbabwe. Vanhu vese vari kutambura vari kunonga svosve nemuromo. Asi chaitika ndechekuti vana veZimbabwe vaakuungana vachikurukura vachiona kuti vakagadzirise nyika yavo sei. Saka pane kuungana atingati pachinhu conventions iri kuitika pakati pemapoka akasiyana-siyana. Saka imomo mukusangana nekuda kutaura kuti tingaite sei kuti nyika yedu ifambe zvakanaka, musangano wakaitwa navatsvangirai nevatungamiri vemaveterans unonyatsoona kuti zvaakuitika kuti vakarwira hondo kare vari kurwira hondo yezvino vakwanisa kutaura vachiona kuti tingaite chinyika yedu mberi sei. Chekusangana wakaita vatsvangirai vanhu vamwe vemaveterans vari kurwira hondo iko zvino nevamwe vakarwa hondo kare vachisangana vachitaurasa kuti hona ikasvika nyika yedu tingaendese mberi sei. Saka yes, makare ndiwo veterans nemafoma waveterans vari kusangana vachiisa musoro pamwe chete sezvakaitika musi wechina zvimbo rakapera pakasangana vatsvangirai nevarwi vehondo yesungu.
Kune vakawanda vari kushamisika nechiitiko ichi vatambori nyoka kuti ukama hwakanga humboripo pakati pavatsvangirai neboka revakarwa hondo shuwa vanhu vangasangana here, chii chashanduka?
Chashanduka ndechekuti nyika payatisvitsa, nyika payatisvitsa yakuita kuti vana veZimbabwe vaungane vakwanise kushanda pamwe chete. Chaakuitika ndechekuti vari kudya nekuba vaungana kona yavo vega, asi vari kuenda vachiita vashoma pazuva nezuva. Vazhinji vari kuenda vachienda kusaidi kune vana veZimbabwe. Saka tinofara kuti mavo veterans auya kune vana veZimbabwe zveshuwa shuwa varadza kuti varwi verusununguko vakarwira nyika ino. Saka kuri kusara vashoma pazuva nezuva, vamwe vachitiza ikoko kuri kubiwa vachivachizve nevana veZimbabwe. Saka tinofara kuti vana veZimbabwe vari kuenda vachiungana vachishanda pamwe chete kuti nyika yavo ifambire mberi.
Zvii zvakasungwa pamusangano uyu vatambori nyoka?
Handingade kupinda zvangu mudhitero rekuti chii chakataurika pamusangano, asi ndofunga zvakangokosha kuti mhuri yeZimbabwe izoti vatsvangirai nemavaofeterezi vakwanisa kusangana vakwanisa kutaurana nezvenyika yedu yeZimbabwe tese yatinoshoida maningi kuti ingaifambire mberi sei. Saka nyaya yekuri kurwadzaka yanga iri nyaya yeZimbabwe nekuti chii chatingaite waro kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vanga vari mutauriri vavamogen tsvangirai mutungamiri weMDCT valukutambori nyoka vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata vamatema danda kanavo vamwe vesangano ravo kuti tinzwe divi ravo pamusangano uyu. Komiti yeParamende inoona nezveutano inoti iri kushushikana nenyaya yekuti hurumende iri kutora nguva yakareba isati yavandudza mutemo wePublic Health Act, izvo zvave kuita kuti hurumende itadze kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezveutano. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wange wakarongwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, sachigaro wekomiti Dr. Ruth Labode veMDC vati mutemo uripo wave nemakore anodarika makumi mapfumbamwe uye pave nemakore ava kusvika makumi maviri hurumende ichingoti ichauvandudza. Pamusangano uyu munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vaudza nhengo dzekomiti kuti hurumende inoda chose kuvandudza mutemo uyu kuti uenderane nezviri kuitika panguva ino uye bhiri racho rave kubazi regweta guru rehurumende kana kuti Attorney General. Asi Dr. Labode vati hurumende yatora nguva yakareba isati yavandudza mutemo uyu, nekudaro komiti yavo yatora danho rekukoka gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wenyika, zvakare vari gurukota rezvemutemo vaEmerson Munangagwa kuti vazotsanangura kuti sei hurumende iri kudya manonoko.
Izvozvo tafunga kuti tombotaura nevanhu vekuministri yedu rapara renyato. Tova taenda kuna attorney general. Tova taenda kuna wamnangagwa say minister we justice and the leader of government a business in parliament. Kuti vamboti pushira onyaya iyi.
Dr. Labote vanoti mutemo wePublic Health Act semamirira wakaita pari zvino haubvumidze kuti varape vape vanhu vari pasi pemakore gumi nemasere mapiritsi ekuronga mhuri uye kuvarapa zvirwere zvepabonde kunyangwe paine humbo hwekuti vari kuita zvepabonde. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveutano zvakare vari nhengo yekomiti Dr. Paul Chimedza vati zvirwere zvizhinji zvange zvisikowo panguva yakadzikwa mutemo uyu uye wave kufanira kuvandudzwa kuti hurumende ikwanise kurwisana nezvirwere zvavaikwa mazuva ano.
Toti vana vanoda kubayiwa even zvana immunization zvinonetsa zviya kuti kana munhu ane mwana anokwanisa kuita utachiona hunotapukira kune vamwe vanhu hamuna mutemo uri kukwanisa kumumanikidza kuti asaita izvozvo. Anogona kuenda papublic akanoispreada chirwere mai vake vachiti handidi kuti arapwe.
Hatina kukwanisa kubata vapariri nyatwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Muimbi anemukurumbira Thomas Mapfumo anoti achabatana nevamwe vana veZimbabwe vachanoratidzira mwedzi unouya kuNew York pachatanga musangano weUnited Nations uyo uri kutarisirwa kupindwawo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naThomas Mapfumo.
Kuda kuratidza kuti nyika dzese dziri pasi pano dzinotsigira iya inonzi democracy vaonekwa vachioneka kutitsigira vanhu vari kuvanzwa kuZimbabwe vanoda vari kukumbira rusununguko kuti iri kutaura nenyaya yehudictatorship. Vanhu havazvidi izvozvo nezviri kuitika zvecorruption zvekuti mari iri kubiwa. Tingangotaura nemari iyo yatinoti hanzi 15 billion iya yakaendepi. 15 billion haisiriwo mari yega. Isusu takanga tine mari dzedu dzakanga takaisa kumabuilding society dzaibva kumarecords dzataitengesa music yedu nevamwe vanouya nedzimari dzavo kumabhengi. Vakadaro vakavasinzi vanga vaine mari dzavo dzakawanda kumabhengi saa tichiisa kumabuilding society mari yakawanda yongoreka neyotaurwa unzi hakusina mari mari yafrozen ondiani anokwani mari kaivanhu inofanirwa kudzoserwa kuvanhu kai mari iyo yakaenda tiri kutaura zve 15 billion koii mari iyi yakanzi yafrozen wai yakaenda kuti vanhu vanofanirwa kudzoserwa mari yavo because imari dzavo dzavakanga vaseva mhosva inopa vagono ivo vaive vaimbovanzi ndo gavhuna vereserve bank ndo vanoziva kwakaenda mari mari iyi yakatorwa naamugabe ndo vane mari yedu sitoda mari yedu bheki.
Imi muchange muriko here kuNew York pachange pari kuitwa kuratidzira uku?
Ndinenge ndiriko.
Sevaimbi ndehapi mabasa amunenge muri kuita ikoko?
Aiwa ndikuda kuti ndizoratidza vanhu kuti ndakamira nevanhu varombo vanhu vari kushutika handisi kuda kuti kana kuti tiuya tizofara kana kuti uya kuzoimba harisi zuva rekuimba izuva rimwe rekuti tiri kutaura zvenhamo dzedu dziri kuitika kumusha vanhu ivava vanofanirwa kuonekwa vachibva havasi vanhu vevanhu haisi hurumende yevanhu iyi.
Muimbi anemukurumbira Thomas Mapfumo ari parunare kuOregon muno muAmerica naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Varimi vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti nzara icharamba yakapfunya chisero munyika kunyange mvura ikaturuka sezvo vasina mari yekutenga mbeu nefotereza. Varimi ava vanoti izvi zviri kukonzerwa nekusabhadharwa mari kana kubhadharwa mari shoma pazvirimwa zvavanenge vatengesa uye mari idzi hadzisi kubhadharwawo neboka reGrain Marketing Board kana kuti GMB pamwe nekutorerwa zvekurimisa nemakambani akanga avakweretesa mari dzavakatadza kubhadhara. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wekumakonde vaClifford Kupeko vanoti vamwe varimi vachatadza kudzokera kuminda nekuda kwekutorerwa zvekurimisa nemakambani akanga akavakweretesa mari dzavakatadza kubhadhara.
Saka nekudhura kwemari kokuya kuya nedraught yaiya mafarmers aakundikana kudzosera mari. Kuti most of mafarmers vari kuitwa disempowered vachitengeserwa zvinhu, vachitengeserwa midziyo yekurimisa, matarakita, mapadza acho nemabhanga.
Boka rinomiririra varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU rinoti rakataura nevemakambani anotengesa mbeu nefotereza kuti vakweretese varimi zvekurimisa. Sachigaro weZFU vaAbdu Credit Nyati vanoti vakaita musangano nevose vane chekuita nekurima kuti vawane kuti vangayamure varimi nenzira dzakasiyana siyana dzinosanganisira kukweretesa mbeu nefotereza sezvo mabhangi asingadi ku pavarimi zvikwereti pasina chibatiso.
Tichitaura kudai tine musangano muHarare Agricultural Show. Tadana vanhu ivavo kubva mumafarmers, kubva vanogadzira fertilizer, vanogadzira mbeu. Tatoita musangano unobatanidza vanhu ava kuti pakutaura kuti torima sei vese vahwisise. Murimi ndiye anotanga shoko ndokuti nhasi vewe ndakudarira kuti ndakutanga basa rangu rokugadzira munda. Ndivanani vanondibatsira vematrakta tiri pano ndisito kubatsira kuti murime vembe vanotiri vane mbeu vefetilaiza tiri pano toti oraiti.
Asi vamujeri vanoti makambani anobatsira varimi anotoita kuti varimi vashandire pasina sezvo vachizoda mari yakawandisa kana kuti interest kubva kuvarimi kana vakohwa.
Dambudziko nderekuti munhu anoyamurwa anenge achitotambudzika, saka wayamurwa wakohwa vakuda times too much.
Hurumende yakamboti varimi vashandise ma99 yelis avo sezvibatiso kumabhanga, asi vanokweretesa mari vachiri vakatsika madziro vachiti vanogona kusungirira mari pagumbo rengwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Food Program iro riri pasi peUnited Nations rayambira kuti rinogona kumanikidzwa kumisa chirongwa chekupa chikafu kuvana vechikoro vanodarika 1.3 million kunyika dziri kumawirira pamwe nepakati peAfrica kana risina kuwana mari inosvika $48 million. Kunyange hazvo hurumende iri kuti kuratidzira kuri kuitwa munyika kupedzera hoko padehwe reshindi, zvino munyaya dzezveupfumi zvinonzi zviri kuratidza kuti zvichatoenda kumawere sezvo nyika dzakabudirira dzingabatsira kuti Zimbabwe ibve mumadhaka mairi dziri kuratidza kuti dzave kufunga kaviri nenyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Kuhurumende yeZANU-PF mudzimu wakuparonda wati nhunzi dzikudye. Apo hurumende yange yoswedera pedyo nekunyorerana chibvumirano nenyika dzakabudirira kuti ibhadhare mari yemutero pazvikwereti kana kuti maareas anopfuura bhiriyoni imwe chete munyika mabva matanga kuita kusagadzikana nekuratidzira. Pane kugadzirisa chapa kuti musoro uteme, hurumende iri kupomerwa mhosva yekutumira mapurisa kunorwa vanhu, izvo zvasiya vanopa mari ava vasina mate mukanwa. Nyika dzinofanira kunge dzichibatsira dzakaita seAmerica, Britain neFrance dzinoti hadzisi kufara nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende, dzichiti kudyidzana neZimbabwe kunouya chete kana yarega kutonga nedemo. Asi pane kuti hurumende itaure nenyika idzi, inonzi iri kutodya magaka mambishi ichiti nyika dzakaita seAmerica neFrance ndidzo dziri kuita zvati naidzirwe dzichipesvedzera vanhu kuti varatidzire. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadeva mavhinga vanoti havashamiswe nedanho rotorwa nenyika dzekunze rekuramba kubatsira Zimbabwe kubhadhara chikwereti chayo.
Mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe iri kuzviringa zvachose chiono chevari kunze maringe nezveupfumi kana kuvabatsira pakupedza zvikwereti zvine nyika. Saka zvinovhiringidza zvachose mukana wenyika kuti ivandudze zveupfumi ikwanise kuita humwe ukama hutsva nevari kunze.
Chimwe chiri kunetsa panyaya yekusagadzikana kuri munyika inyaya yekuti vekunze vanoda kutanga mabhizimisi havauyi kana munyika musina kugadzikana. Muteedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti kusagadzikana kuri munyika hakuna kunakira vemabhizimisi.
Kutaura chokwadi panyaya yemabhizimisi hazvizvo zvinokurudzirwa uye zvatakachitarisira kuti zvinhu zvatingapinda nazvo mukati tingasanganidzana nazvo. Zvinokanganisa ikonomi yanga isina kutombobira zvakanaka. Saka handii zvinhu zvatingati chokurudzira izvozvo. Isusu savanhu vemabhizimisi tinoda kuti vanhu, tinoda kuti nyika nevanotonga vagare pasi vataurirane vagadzire nzira dzinokuti zvinhu zvifambe nenzira yakarurama.
Nyaya yeZimbabwe inengewo yave kuti mwana acha dumbu mai vacha musana. South Africa yakakwidzawo nyaya yekunetsana kwayo neZimbabwe kuSADC zvichitevera kudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 164 wa2016. Mutemo uyu unorambidza kupinda munyika zvinhu zvinobva kunyika dzakaita seSouth Africa, Zambia nedzimwe dzakapoteredza. Kurukota runa nezvemabhizimisi vaMike Bima vanoti vakadzika mutemo uyu kuti vadzivirirewo vemabhizimisi emunyika.
Tiri kutaura kuti hakuna cooking oil yakazara iri kutoi exportwa. Tiri kutotengesa kunzi, zvinotaura kuti imwe ichipinda kuti zviitepfe. Nhasi motambura, mochema futi muchiti vana vedu hamuna mabasa, imi muchinotenga mafuta ekuSouth Africa, iyo mafuta munawo muno.
Asi South Africa inoti uku kuchikora zvibvumirano zveSADC neCOMESA zvinoita kuti nyika dzitengeserane pasina zvimhinga mpinyi. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti Statutory Instrument iyi kupedza nguva kuti yanzouneriva.
Haudaro kana kuti chirimo muno mahamuna. Protectionism haisenze. Zvatinofanira kuita ndo zvandakaita nguva yeGNU. Tinosupporta local industry nekuipa mari nekuipa ma rebates kana yakuimporta ma raw materials. Tochiti kune local industries producer zvinhu zviri quality zvinokombita nezvikunze uku.
Musangano pakati peZimbabwe neBoard ya IMF waifanira kuitwa mwedzi unouya kana Zimbabwe yakwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo, asi zvinenge zvakona ng'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tinokutambirai watereri muchirongwa chedu pindai mudariro chetinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nas muchirongwa chedu tina amai Mainara Busha, asi wachizikanwa nokuti amai Sithole. Mai Sithole wanoimba nziyo dzechitendero. Makadi amai Sithole?
Tiripo edu makadiwo.
Makatanga sei kuimba naye amai Sithole?
Ndaingonyora masongi ndiri muchechi, saka ndakakurudzirwa zvakanyanya nemunhu waMwari pasta vedu vanonzi Pasta Mutaita. Ndinoona matadhi pawedhi ministry tinamatira tiri muchegutu.
Mune damba refu idzva rinonzi?
Inonzi Nguva yaMwari.
Makaimba kuti Nguva yaMwari zvaireveiko?
Hakuna munhu aikwanisa kundibatsira panguva yandaida kubatsirwa kuti ndibudise mhanzi iyoyi. Saka ndinongotenda Mwari kuti Mwari kana vada kuti chinhu chimwe nechimwe chiitike mukati meupenyu hwako, hakuna anodzii.
Ko, tiimbirewo kabichani.
Pindai nezuo yei rakamanikana nekuti zuo rakapara.
Nguva yaMwari ndinomirira.
Maita nyine kuenesu, Mai Sithole.
Notenda nemiyo.
Ava vanga wari, Mai Sithole. Inindini, Chioneso Jani. Pachirongwa, pindai mudariro.
Iwe mirira, nguva yaMwari. Usavane kuchivashe vamwe, mirira. Iwe mirira, nguva yaMwari.
Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection na 8 o'clock tiri kutarisa nyaya yekuratidzira munyika yose kuchitungamirwa nevechidiki, pamwewo nemashoko anonzi akataurwa nevechidiki veZANU PF ekuti vachaona kuti vari kutungamira kuratidzira uku vatorerwa matano. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reHuman Rights Watch rokurudzira SADC kuti itore matanho akasimba mukuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa nenyika gumi neshanu dziri mugungano iri. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanosangana neutungamiri wesangano revakarwa hunde yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vachizeya matambudziko akatarisana nenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 13 ncwabakazi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kufuzeke alalele ukuthi abantu bathini ngalesi sikhathi. Maye efuna ukuthi abe lokho ekhona esikhundleni, akabe khona kodwa alungise phela inkinga zabantu. Into esifunayo njengabazalwane beZimbabwe, izizalwane zeZimbabwe, ukuthi kungaze kwaba le selective application of the law.
Abamabandla ezombusazo aphikisayo baqwayiswe ukusekela umkhokheli munye hathi ukuba izihlephu-hlephu okuyikho okungaphathisa ukususa umbuso kamongameli Mgabe hathi ukutshengisela.
Lala wethi Joshua Nkomo engakafi uthena yena umsindo oza olandelayo uzaqala khona le eHarare ubuye uphelele khona le, thina bangapha singawungeneli. Ngokunjalo siyafisa ukuhlonipha amazwi kamdala wethu kakhulu sikhangele khona lokhu iziphithiphithi ezenzakala eHarare.
Iningi labantu bakobulawayo lithi kaliboni lingena ezitaladeni litshengisela kusasa mhlaka 31 Ncwabakazi njengokukhankasa okwenziwa ngabamabandla omanyano weNERA. Inhlanganiso ye-International Federation for Human Rights isisole kakhulu ukuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amabandla aphikisayo awezombusazwe asexwayiswe ukusekela umkhokheli munye hathi ukuba izihlephu-hlephu. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama.
Lesi sixwayiso sivele kumkhokeli wenhlanganiso yabontanga eye-Youth Advocacy for Reform and Democracy, YAD, uMnumzana Themba Mliswa, ofuna ukuncintisa ezimele kukhetho lwama-by-elections eNorton olukhangelelwe ukuba khona mhlaka 22 Mfumfu. Lanxa evumelana lokuba ibe khona inguquko kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni, uMliswa uthi usola indlela esetshenziswa ngamabandla aphikisayo omanyano we-National Electoral Reform Agenda, NERA, eyokutshengisela. Ngasikhathi sinye wasola amapholisa ngendlela ahlukumeza ngayo uZulu lapho etshengisela ngokuthula. Umfundisi Reverend Clement Tafumane Izenda okhokela inhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe eMashingo uthi uZulu usetshengisela ilizwe lonke ngoba engaselayo enye indlela yokuveza insolo yakhe kuhulumende.
Uhulumende kufuzeke alalele ukuthi abantu bathini ngalesi sikhathi. Maye efuna ukuthi abe lokho ekhona esikhundleni, akabe khona kodwa alungise phela inkinga zabantu. Into esifunayo njengabazalwane beZimbabwe, izizalwane zeZimbabwe, ukuthi kungaze kwaba le selective application of the law, kube le justice.
UMnumzana Sambulelo Chabangu uthi lanxa kumqotho okuthiwa umliswa kodwa angakhohlwa ukuthi ziningi indlela zokufinyelela indingeko. Kungakho ukutshengisela kungenye indlela zokuyilwa impi njalo kwakusetshenziswa langesikhathi sempi yenkululeko eyaletha uzibuse.
Ngibona kululungelo ngoba ungaze ukhangele iconstitution yelizwe ithi umuntu wonke ulelungelo, ngabe ngelokukhuluma, ngangelokugqoka, loba ukuhamba i-freedom of movement silayo, but kho lokhu abasebenza kuyini.
Abanye njalo ngabathi kumele abamabandla aphikisayo la baqine ngokukhuthaza uZulu ngokuqakatheka kokuyabhalisa ilungelo lokuvota lemfundiso egcweleyo yokuphatheka kukhetho njengalokho kwenziwa ngabalandeli bezanu-PF. Kudingeka njalo ukuthi umuntu wonke aphatheke ekutshengiseleni lokhu sikhathi sinye ilizwe lonke abantu befola belubhekise e-State House, hatshi lokho kwenziwa ngamahlekana nje abantu. Izalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe lazo zibheke ngelihlo lokhozi umumo oselizweni. Lazo zizama ukusekela ngokutshengisela ezikodlweni zabameli belizwe emazweni ezikizo, kodwa zona zikhala ngokuthi kazilalungelo lokuvota. Ngakho kumgqoka ukuthi abaselizweni batshengisele kodwa baphinde bavote. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje iningi labantu bakobulawayo lithi kaliboni lingena ezitaladeni ekutshengiseleni kwakusasa okukhankaselwa ngamabandla ezombusazwe aphikisayo aphansi komanyano wenera besithi akulethi lutho njalo abantu bagcina bebhulwa kabuhlungu ngamapholisa okuningi asikuzweni kunompumelelo moyo ekobulawayo
kusasa uzulu kakaqondisisi kobulawayo ukuba uzaphatheka na ekutshengiseleni kwakusasa okokungayi emsebenzini abantu bekhonona ngesimo esiselizweni sokonakala komnotho lombusazwe iningi labantu elixoxe le-studio 7 lithi aliboni ubulawayo evalwa ngoba wavele wavalwa kudala ngo-1980 bona bakhangelele ukuba avulwe njalo lamafekithali avalwayo avulwe ukuze bathole imisebenzi abamavinkili kunye labezimota ezithwala abantu bona bathi kusasa bazasebenza njengenhlala yenza ngoba abakubona kusenzakala eHarare labakubona kusenzakala eMakhokhoba abafuni kuphinde njalo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Moyo ukhuthaza abantu ukuthi bangaphatheki ekutshengiseleni kwakusasa
umdala wethu Joshua Nkomo engakazi uthi yena umsindo oza olandelayo uzaqala khona le eHarare ubuye uphelele khona le thina bangapha singawungeneli ngokunjalo siyafisa ukuhlonipha amazwi kamdala wethu kakhulu sikhangele khona lokhu iziphithiphithi ezenzakala eHarare sithi isikhathi sokuthi abakumthwakazi bananzelele ukuthi bangobani balwele inkululeko yabo hayi kube bephethe bejoyine abantu bempumalanga abangabancedi ngalothi kodwa bayiwo basikhozela uhlupho lwesiphakathi kwalo njengomthwakazi namhlanje
umoyo uthi ukutshengisela kwakusasa akulethi nzuzo kuZulu ngakho abantu abaphatheke kulokho okubasizayo hathi ukukhulisa amagama abantu abathize
sithi i-shutdown Zimbabwe leyo kunya ngayo kusasa kayisuze ilethe ingqubekela phambili lenkululeko yabantu bakamthwakazi thina njengemthwakazi Republic Party sikuma ngokuthi bona besithi shutdown Zimbabwe thina sithi open up mthwakazi eyavalwa ngo-1980 abantu beZimbabwe besithumela igugurawundi bebulala abantu bakithi ngokunjalo siyakhuthaza abantu bakithi bengangeni kulowo lesimemezelo esibizwa ngokuthi yi-shut Zimbabwe campaign
umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi yebo abantu bayiphiwe imvumo yokutshengisela kodwa ngabe abantu baqakathekisa ukusebenza kwesisekelo sombuso esitsha esilakho ukuqondisa okuningi okonakalayo elizweni
Constitution ayizange iqalise ukusebenza. Constitution entsha yenziwa ngabantu eka-2013 ilokhu ingasebenzi lanamuhla. Yikho ezinye izinto okumele ukuthi singabe sithinika ngazo i-constitution okakhulu ngoba konke lama-reforms lesikhuluma ngawo aku-constitution. Into ze-human rights ziku-constitution. Uma siqinisa ukuthi i-constitution kayenziwe zonke lezo zinto zabe sesiqonda. Judge eHarare uthe yena hayi abantu balayo i-constitutional right yokuthi benze ama-demonstrations konke lokho kuku-constitution uma i-constitution singaqinisa ukuthi kayenziwe isebenze sabe sesinqobile
udabengwa usole njalo umanyano wenera oyiwo oqoqa lokhu kutshengisela ethi kaboni besenelisa ngoba bevele behluleke ukuletha inguquko kwezokhetho ngesikhathi bekuhulumende womanyano we-GNU
kambe iminyaka yonke leyo bekuhulumende betsheliwe ukuthi kabakulungisa into yama-elections babedlalelene ukuthi
amapholisa ahlome kunye labazigqokele impahla zabo sebezulazula njengokhozi kobulawayo okukhombisa ukuba kusasa isimo siyabe sisibi loba nje iningi labantu lisithi ubulawayo kavalwa ukuhlukuluzwa kwabantu bebhaxabulwa ngamapholisa abanye bebotshwa kunakho ukumemethekisa ukuhlala abantu betshengisela kumbe besesaba ukutshengisela kobulawayo kulandela isiga seMakhokhoba leBurombo kunyanga ezimbili ezedluleyo okwagcina enye imuli ilahlekelwa yingane ngemva kokuphoselwa intuthu ehitshayo eyetear gas endlini ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo
Siyabonga nompumelelo lokhu sikudaba olufanayo abomkhankaso wetajamuka sesijikile bathi uhlelo lokukhalala umsebenzi ilizwe lonke jikelele luzaqhubekela phambili kusasa lanxa nje abasakhulayo bezanu PF behamba bebhodabhoda besethusela uZulu besithi engalokothi atshengisele bathi abantu kumele bahlale ezindlini zabo njengendlela yokusola ukwehluleka kukahulumende kamongameli Mgabe ukulungisisa umnotho welizwe lokuhlonipha ilungelo loluntu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mnumzana Charles Nyoni owenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square.
Amalungiselelo ngehlelo lwakusasa sesike duze lokuphela okokuthi konke nje sokumele ukuthi kusasa ifike. Sikhangelele ukuthi abantwana beZimbabwe bazaphatheka ekulandeleni isicelo sethu esekuthi kusasa bengabuya emsebenzini yabo behlale ezindlini zabo.
Bakhanya beyilalela na inkuthazo yenu abantu beZimbabwe?
Kukhanya sibili abantwana beZimbabwe bayalalela ngoba namuhla eHarare batshone bekhuluma ngakho besaba ukuthi kumbe kungaba ne-violence kusasa. So ya bayakhuluma ngakho and batshengisa vele ukuthi kusasa kabangeke bangena e-town ngoba bathi kungcono ukuthi bezihlalele endlini kulokubuya befike betshaywe ngoba besaba ukuthi abasithi ezanu-P F azangena lawo emgwaqweni.
Bona basakhulayo bezanu PF bona bo sizwa kuthiwa ababhizi bayethusela abantu, kuyini okwaziyo ngalolu daba?
Ya sure, liqiniso lelo ukuthi abasakhulayo bezanu PF bafuna labo ukungena emgwaqweni ukuthi bayethusele abantu ngoba sebefuna ukuthi kube nokuhluphana kumbe ukuchayana phakathi kwabo lathi thina abantwana beZimbabwe. Njengoba bona bezithi kabaso bantwana beZimbabwe bangabantwana bezani. So lathi nje siyalungiselela ukuthi nxa befuna silwisane sizalwisana ngoba bona sebefuna ukuthi eZimbabwe kuthiwa kakusahlaliseki, kuthiwa kulo mzimbe, kodwa thina asifuni mzimbe. Thina into esiyifunayo nje ngeyokulandela umthetho, silandela i-constitution yethu ukuthi isipha imvumo eyokwenza konke lokhu esikwenzayo.
Namhlanje lilanga lokunanza abantu abathunjwayo, ungathini sikhangela ukuba na uzamarala namhlanje kazi ukuba nawayanga?
Kuyadanisa sibili ukuthi namuhla siyekhumbula ilanga elawokuthunjwa kwabantu, kodwa lapha eZimbabwe sihlokhe silaba abantu abathunjwayo lingakatholwa. Uhulumende walapha eZimbabwe kalaluti kalandilakho vele kakhulumi ngokwakho. So into ebuhlungu kithi kakhulu nxa sithiwa namuhla kumele si-celebrate leli langa ngoba thina sabe sikhumbula ukuthi uItaiDamarala kathesi kakatholakali.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni oyinhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ye-International Federation for Human Rights isisole kakhulu ukuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi sokutshengisela osekubhahile elizweni. Linhlanganiso eqede emhlangano wayo ngempela viki eJohannesburg kwele South Africa ithi ifuna iSADC ithathele uMongameli Mgabe amanyathelo ngokwehluleka ukuhlonipha amalungelo oluntu abhalwe kusisekelo sombuso. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ye-FIDH engumanyano wenhlanganiso zamalungelo oluntu emhlabeni jikelele itikhathazeke kakhulu ngokusetshenziswa kwemithetho efana lowephosa olawula imbuthano yabantu osetshenziswa ngamapholisa ukucindezela amalungelo alabo abatshengiselayo eZimbabwe. Isola njalo kusetshenziswa mahlana kwamapholisa ekubopheni lekutshayeni abatshengiselayo, kusetshenziswa izamboko, intuthu ehitshayo, lemota zokuthela abantu ngamanzi. Umzekelo wenhlanganiso ye-FIDH e-Afrika, unkosikazi Cherina Jerolon, uthi lo ngumkhuba urhulumente weZimbabwe okufuze awuqede du.
We're very concerned about this increasing repression.
Sikhathazeke kakhulu ngokwanda kokuhlukunyezwa kwabantu. Sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe yonke imithetho emupha ingqobe zokuvikela abalwela amalungelo oluntu labatshengiselayo, njalo abe leqiniso lokuthi labo abephula ilungelo lalaba bantu bayaboshwa.
I-FIDH ithi ukuhlukuluzwa lokubotshwa kwenkokheli zenhlanganiso yeTajamuka labanye abebetshengisela kusetshenziswa imithetho yoncindezelo kuzafuze kuphele duwe eZimbabwe. Ithi funa inkokhezi zenhlanganiso yeSADC eziqhuba umhlangano eSwaziland Zimtshela mathupha umongameli Mgabe ukuthi ekele kwephula amalungelo oluntu esebenzisa amapholisa lenhloli zikahulumende. Lenhlanganiso ixwayisa njalo iSADAG ngokuthi uhulumende kaMgabe ngasihloniphi isekelo sombuso njengoba iningi lezinto ezitshiwo isekelo sombuso zingalandelwa. Umgcini ihlalo wenhlanganiso ezamalungelo oluntu eZimbabwe eZim Rights umnumzana Passmore Nyakureba uthi kucacile abakufuna inhlanganiso yeSADAG ikwenze.
The message that you are taking to SADAG is very simple.
Umlayezo esiwupha inhlanganiso yeSADAG ulula njalo ucacile. iSADAG kufanele imise ukusetshenziswa kwamapholisa eZimbabwe ekuhlukumezeni izizalwane zeZimbabwe ezitshengisela ngokuthula. Ekutshengiselweni okuvunyelwe ngumthethwandaba. Kufanele amapholisa ekele ukusebenzisa udlakela locuku.
Olwela amalungelo kwele South Africa unkosazana Lydia Shezi yena ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingalahli ithemba lokuthi izinto zizalunga ngelinye ilanga.
Mina ngikuzele nje ukuthi bangapheli imandla the youth especially ulutsha lisukumele imingenyawo babambane angeke bahlule umuntu oyi-1 bebaninga ngakho. It's a constitutional right ukuthi ustrike as long as ungalwi, as long as it's peaceful and ungalimazi umuntu.
FIDH idikangelele ukuthi amalungelo oluntu ahlonitshwe ngokugcweleyo ehlolweni lokutshengisela ukuqoqa ukuthi kube khona olesihlanu. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje uhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho isihlaziya imbiko yentsha yezanu PF eyethusela uZulu ngokuphatheka ekutshengiseleni kokungayi emsebenzini okukhangelelwe wenziwa kusasa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inhlanganiso singene esigabeni singakangena esigabeni silandelayo ukuthi kesikhangele esivela kwamanyamazwe. Inhlanganiso yelungelo loluntu emhlabeni jikelele Human Rights Watch ithi ohulumende bamazwe angezansi kwezekazi le-Africa babikwa sebeyekethise ekulandelweni kweziqondiso zokulondoloza ilungelo loluntu njengoba izehlakalo zokwephulwa kwelungelo loluntu seziqonga okwesabekayo. Ingozi yokuzamazama kumhlaba okwenzakale ngolwesithathu olwedluleyo kwele Italy ibikwa idale umonakalo omkhulu okokuthi izabelo ezintathu abantu bonke badilizelwe izindlu. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ukusungulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes okukhangelelwe kwenziwa ngenyanga ezayo sekudale imibuzo eminingi kulandela imbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Manguja eyokuthi izisebenzi zizathola ingxenye yeholo lazo ingeyohlobo lwama-bond notes. Ekuqaleni kwenyanga edluleyo uManguja wayethe uZulu kasoze yabanjwe ngamandla ukuthi asebenzise lolu hlobo lwemali. Iningi lithi kaliyifuni imali le ngoba ingasoze isebenze phandle kwelizwe. Kodwa ingcwethe ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Bulisani Ncube utshele Studio 7 ukuthi uZulu kafuni imali ngoba engazwisisi ukuthi izasebenza njani. Kodwa wengezela isithi uZulu uzagcina eyemukela.
Enza kutshela khona udaba lwama-bond notes lukhiye lucacile kahle kodwa kusuka kuluphoxe yikuthi abantu abale imbono etshiyeneyo kwesinye isikhathi engaqondanga basuke babe yibo abakhuluma phambili betshela uZulu into engaqondanga. Okokuqala okumele sikuvume yikuthi ukungena kwe-bond note akukhiphi i-multi-currency le ekhona. I-rand liyabe lokho elikhona, i-dollar liyabe likhona, i-yen, i-pound, i-euro liyabe lokho elikhona. So akutshintshi lutho. Okusuke kuwe kwatshintsha yikuthi kuyananzeleleka ukuthi i-US dollar lilula njalo abaphangi bemhlabeni bayagijima balithathe balikhiphe elizweni libusa lokungasela elokuthi libe liboda lisetshenziswa ngabantu. So yikho ukuletha kwe-bond note ukuzama ukuthi leli likhona ligcineke likhona elizweni.
UZulu ukhanya kafuna ukuthi lisungulwe lona lelo idola elithiwa yibond note. Ubona ungani kuzafana yini lalokhwana kwenzakala ngama bond coins ukuthi abantu baqala bengafuni kodwa begcine sebesebenzisa?
Mina kimi into efana nayo ngikhumbula ngolunye usuku ngigade umthoko ibond note ikhoyini ifika omunye ubaba bamtshintsha ngebond note wala wathi sikhongwa kathi sifundi ufuna amarand. Lamhlanje ngingathatha i5 rand ngihambe laye kubani kumbe ngothengisa amatamatisi kumbe ngomothengisa ama-orange uyayala ekhethe ukuthatha i5 cents ye-bond note. Yikho kuza kwenzakala ngamabond sorry, 5 cents ye-bond ye-coin. Yikho kanye okuza kwenzakala ngama-bond note abantu sebebonile ukuthi umnyama lo abawesabayo awulampisi.
Manje kulabo abathi bona nxa befuna ukusuka elizweni bayethenga impahla akusoze na kubaphazamise njengoba imali yona le ingemukelwa kwamanye amazwe?
Hayi, ngicela ukubuza ukuthi osuka lapha esiya eSouth Africa ufika athenga ngamadola, angithi ufika atshintshe amadola athenge ngamarandi. Oya eBotswana ufika atshintshe amadola athenge ngamapula athenge ngamadola. Abantu oya eMozambique ufika la atshintshe athenge ngemali yeMozambique. Abantu nje bayabekhuluma izinto abangazizwisisiyo.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani amabond notes la azaqeda udubo lokusilela kwemali elizweni?
Angithi kathe si amadola ayi cash kawakho. Abantu bezimali badala vele ukuthi bathatha imali bayifake ezikhwameni. Naso kulamabond notes alingana le dollar ayiwo abhodayo elizweni. Akusela dubo lwemali phela. Angithi uzakwanisa ukuhamba uyethatha ibond note yakho uhambe kothile uhambe okay uye kuthenga igrosari yakho akula nkinga yakho ngoba akutho ukubuya kwebond note ukuthi sokukhijiwe amapula asasebenzi amarandi awasasebenzi amadola asasebenzi idola ivele liyabe lokhu lisele lisebenza. Ngokubona kwami kuvele nje kusiyaphela umnyaka abantu uyabuthi ungamqhubela irandi alala akhethe ukuthatha ibond note.
Hello ke ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethe ecubungula izomnotho ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Win bibaba silale mawin bibaba
silale mawin
bibaba
silale mawin.
Kuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sixoxa ngokuswelakala kwemithi lokunye okuthiyeneyo ezibhedlela eZimbabwe osokusenza ukuthi abantu abaningi badinge uncedo enyangeni. Inyanga zithi ziyenelisa ukwelapha imikhuhlane enjenge-high blood pressure, imvukuzane lokunye okwelatshwa ngodokotela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana David Mhabinyana Ngwenya inyanga ekunhlanganiso yezinatha.
Izinyanga zazivele zisibhedlela sabantu kungakafiki abelungu beselatshwa yonke imikhuhlane engabe iselatshwa ezibhedlela lamuhla. Ngokuzwa kwamakhiwa sebesithi lokhu kwabantu abamnyama ukwelapha kungcolile kodwa-ke kusiza. Yikho kwenza ukuthi abantu bagudluke baye esilungwini kodwa-ke isintu siselapha yonke imikhuhlane engabe isebantwini. Abantu abaningi abakhala ngakho imikhuhlane yonale echukela, imikhuhlane yonale e-BP, imikhuhlane yonale emakhensa. Nxa umuntu eyinyanga njengoba nginje ayisime ngelaphayo kwelapha idlozi. Nxa umuntu ebuya kuthi ulanda idlozi alandi mina, yikho-ke idlozi ungaza-ke ulinike isinqumo sokuthi lelapha lifike la. Yikho kuthiwa ngosiyazi nje uzama konke. Lokhu kuthiwa ngabelungu ukuthi imithi yethu kayihluzwanga okudakayo. Imithi yethu kayila kucaca lokho abathi i-efficacy. Konke lokho thina sikuthiyela idlozi.
Ye, bakhona phela ababona ngazani amadlozi ngumoya ongazani kawungcwele. Kambe wena ukubona njani khonokho?
Macawe amaningi amanye atsho njalo. Kodwa ngibe sengisithi-ke mina ubaba ephila ngangimhlonipha, ubaba mkhulu ephila ngangimhlonipha, ukhokho wami ephila ngimhlonipha. Namhla laba abantu abasekho sengisithi ngosathane. Khonapho thina abantu yithi esiziyeyisayo.
Lo ke ngusiwalu umnumzana David Mhabinyana Ngwenya ube khuluma lo Gibbs Dube ese ekwobulawayo. U Gibbs Dube uphinde njalo waxoxa lo doktela Annette Moyo.
Thina singeke sasekela ukuthi abantu baye ezinyangeni ngenxa yokuthi thina sikholelwa ku-science eseyathethwa yaphruvwa ukuthi indlela zokwelapha ezithile ziyasebenza. Ngakho nxa sizasebenzisa ke isintu sone singahlolwanga ukuthi sikhangelisiswe impela ukuthi siyasebenza esingakubiza sithi evidence base ayikho for ukuya ezinyangeni. Kodwa ngiyazisisa sibili ukuthi i-economic situation yethu iqini force abanye abantu ukuthi bagcine sebekhangela ezinye iy'ndlela zokuthola ukwelatshwa.
Ye, pho manje sokunje kumele kwenziweni njengoba baya ezibhedlela akulamaphilisi baye ngaphi ngaphi akulalutho. Inyanga ke zibese zibamelela khonapho pho-ke kuthweni udokotela khonapho.
Angazi ngithemba ukuthi kungathiwani ngoba thina siyafisa sibili ukuthi siphathise abantu labathe sikhona ezibhedlela ukuthi siphathise abantu ngakho lokho okuncane esifanele sibasize ngakho. Kodwa kuzathola ukuthi esikhathini eziningi usizo lwakhona luba lulutshwane ngenxa ye-limitation yanelo yezimali. Engingaku-advise ebantwini ukuthi umuntu nxa ekwazi ukuthi ulo mkhuhlane wakhe kule mkhuhlane echronic enjengene-BP enjengetshukela enjenge-HIV esaziyo sokuukuthi angeke yelatshwe zinyanga efuna ukuthi umuntu ahlale nathi amaphilisi akhe esikhathi sonke. Amaphilisi afana lawe-HIV ngamaphilisi achiphileyo uhulumende wapha abantu mahhara. Amaphilisi awe-BP labotshukela amaningi akhona achiphile ukuthi umuntu nxa engaplana kuhle ahlele izinto zakhe uyakwanisa ukuthi azithengele umuthi wakhe inyanga lenyanga ngokuqhubeka kwempilo. Nokuthi nxa kuthe kwagulwa emunini abantu kabahlanganisa amakhanda abanenzisane.
Hello ke ngudokotela Annette Moyo obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Ake sizwe njalo umfundisi uSense Banda wenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation exoxa njalo lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Abantu abaningi bagcina besiya kugqoko siyazi. Lokhu kusifisela ngemuva ngenxa yokuthi kade siku-2016 kumele ukuthi ngabe wonke umntwana, wonke umuntu lo dokotela wakhe. Siyakhangela njalo ukuthi bona labo siyazi bakhona abakwanisi ukunika abantu imithi elungileyo. Kwezinye isikhathi siyabona sokusiba lo dubo lokuthiwa umuntu uthiwa imithi abaningi wafa umntwana kumbe sokwenzakale lokhu lalokhuyana.
Bengikhuluma lapha-ke lo siyazi uNgwenya wezinata esithi hayi bayanceda sibili kakhulu njengoba bephuphiswa nje bekwenziwa ngamadlozi konke lokhu. Angazithi wena ungathini khonokho?
Labo uNgwenya labana siyazi bezinata badlela abantu izimali zabo. Ancho ivele ikhona eminye imithi yesintu eyazukayo ukuthi iyanceda abantu enjengabosihaqa ontolwane. Awudingakali ukuthi umuntu ahambe enyangeni ukuze uyethola isihaqa zentolwane. Le yimithi yinto umuntu angazigebhela imelaphe. Kuyaziwa lokuthi odokotela ngokwabo abahamba bayafunda bayakhuluma ebantwini ukuthi hayi ungathola isihaqa siyakunceda, ungathola intolwane enjani iyakunceda. Kodwa laba bona osiyazi bahle besenza ngani yinto ayitshelwe ngamadlozi kumbe into ezele ngaphi lokhuyana okunye ngamanga lokhuyana. Siyazi sibona ukuthi abantu bayachila, abantu bayadlela izimali zabo.
Ye, ubekhuluma lapho uNgwenya sithi-ke bayenelisa ukuthi bayelaphe umkhuhlane wetshukela, umkhuhlane wemvukuzane, lokunye nje kuthiyeneyo. Singazi ukuthi lina nxa ukuthi selilo muntu ogulayo enkonzweni kabahambi yini besiyadinga uncedo enyangeni?
Hayi, thina abantu benkonzo abethu siyabathandazela enkonzweni, bayasila abantu abaningi. Kumbe bale mkhuhlane ethukela kumbe kwezinye isikhathi kuyabe kuyimkhuhlane yabo-BP yabomama kumbe kule mkhuhlane emningi-ningi.
Lo-ke ngumfundisi uSense Banda wenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Hayi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amabandla aphikisayo ayezombusazwe axwayiswe ukusekela umkhokheli munye hatshi ukuba isihlephuhlephu. Iningi labantu bakobulawa elithi kaliboni lingena ezitaladeni ekutshengiseleni okwakusasa okukhankaselwe ngamabandla awenhlanganiso yenera. Inhlanganiso ye-International Federation for Human Rights isisole kakhulu ukuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngeChris Gande, silichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, August the 30th, 2016. I'm Tungamili Nkomo.
And I am Tatenda Gumbo. And tonight, we are talking about the mass stay-away tomorrow called by Tajamuka Sesijikile and the hashtag This Flag Movements.
Let's get connected on our social platforms, media platforms. That's Facebook at VOA Studio 7 and on Twitter at Studio 7 VOA. We can also get things going on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
And you can also call us directly here at Studio 7 using the number 001-202-619-2077. That number again is 001-202-619-2077. Give us your name, your phone number, and we will call you right back.
We are also streaming live on Facebook and on our websites. That's voazimbabwe.com. voandebele.com and on voashona.com.
Zimbabwe is bracing for a shutdown tomorrow called by Tajamuka Sesijikile and hashtag This Flag campaigns supported by opposition parties and civil society groups. The social movements say workers should stay home tomorrow as they did on July 6th in protest over failure by the ZANU-PF government to fix the economy and create jobs.
And as the nation buttons down the hatches tonight, the government is obviously fretting and getting for a crackdown on possible protests that might come with the stay away. ZANU-PF youths have also threatened to join the police in clamping down on protesters, but youths from the protesting movements are pushing back.
Mm-hmm. And of course, in Tunga, as we do every week, we want young Zimbabweans to join us as we discuss this looming national shutdown planned for tomorrow. But in Tunga, just to note, for those of you out there who are joining us live on our Facebook stream, just a word, right now we are streaming just our audio feed at the top of the, at the half of the show. We'll be now giving you our video feed so you can check out in Tunga Night today. I'm very sure they're anxious to see Ntunga how you're looking today. It's like, I know they'll be anxious, so keep joining us as we stream our audio, but we'll be live with our video at the half of the show.
I know, not that there's anything special about my looks, but you know, is people know we are doing video and audio, so it's called radio on TV.
Exactly.
Right?
Mm-hmm.
Let's get going. And today is a very important day. It's the International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Mm-hmm. And this brings us to Itai Zamara,
of course,
who's now been missing for close to 2 years. That's 1 year, 7 to 8 months. Today is a day that the United Nations set aside so that nations of the world can commemorate people like Itai Zamara, people who disappear without a trace. So we would like to extend our special honor there to Itai Zamara, wherever he is, dead or alive, that Itai Zamara should not have disappeared. He should be with his family right now, like any other Zimbabwean.
Mm-hmm, of course, Ntunga, and others that have seen similar issues within their families, of course, that is extended to them. But Ntunga, as we saw last time, you know, during the commemoration of the day that Itai Zamara was allegedly abducted, you know, the family afterwards came into a war, sort of war between UNICEF and themselves in regards to their participation protection of children in that. So that was something that sparked Zimbabweans saying that, you know, this is a family that is grieving and also asking to find out where their father, where their brother is. And they got backlash from UNICEF itself. I think part of this shutdown tomorrow might be targeting some of those sentiments there.
Indeed. Njengokucho kwako, Ms. T, I suye yetwa oita izamara, esi wazi ubana wanyamalala eZimbabwe, banengi abantu abanyamalala kusukela ngesikhathi zeGugrawundi kuze kufikela namhlanje, abanye kabaziwa kumbe bafa, bafela ngapha amathambo abo gaziwa lokuthi angaphi lamhlanje lanxa nje sikhangela ukuvalwa kwelizwe ukutshengisela kwakusasa ngokungayi emsebenzini okukhuthazwa itajamuka le this flag sinanzelela ukubana lilanga eliqakathekileyo njalo ilanga le International Day of the Victims of Enforced Disappearances lapho umanyano we-United Nations okhuthaza khona amazwe omhlaba ukubana akhumbule abantu abafana labotsamara labanye abaningi abafana labonamanyama labanye abaninginingi abanyamalalayo eZimbabwe. Umbiko lo uvuma uvela kuBan Ki-moon, usecretary general we-United Nations, ngelanga lalamhlanje uthi yena on this International Day, I call on states to acknowledge that family members and friends of the disappeared are also victims and to guarantee their right to full protection from any form of reprisals. Let us all show solidarity with the victims and their relatives as they strive to realize their right for truth and justice. Ongo mashoko ayo veru jinji vedwe arikuva gu munyore mkuru we United Nations va Ban Ki-moon mashoko ekurangarira zuvara nasi rekurangarira vanhu vakatsakatika saitai dzamara. Saka United Nations iri kuti iyo nyika dzepasi rose musambo kanganwa vanhu vakaita saitai dzamara uyezve mhuri dzavo ndiyo nyaya iri kutaurwa nava Ban Ki-moon nasi. Asi nyaya iri mugango yatikukurukura zvikuru nezvayo nhasi muno muchirongwa chenyu inyaya yekuratidzira kwemangwana kuri kukurudzirwa ne hashtag this flag ne tajamuka sesichikile asisafoni hatichatya vachonjalo vari kudaro ve this flag neve tajamuka hanzi mangwana musainde kumabasa. Joining us now, we have Stena Zorwadza. He's a warrior.
Indeed, I think so. Koma Stena, how are you today?
I'm all right. Good evening, listeners and viewers.
Saka mangwana mati wanu should stay home for this national shutdown. Tell us why this is the move for tomorrow.
We have agreed as a social movement, and we have agreed as citizens. We have agreed as churches, and we have agreed as political settings. Together, we are saying, let us fight the injustices. Let us fight the problems that beset our country because of failed government policies. Let us agree that Zimbabwe is not normal as we speak. It is an economy in a comatose. And therefore, citizens must stand together and show the government that we are not happy. So the shutdown is a clear indication that we are moving stages to unfit this government peacefully.
Mkoma Zorwadza, tukuona kuti personally, that's yourself, you've been beaten up many times by the police. What is that, you know, what does that do to you as an agitator for reform in Zimbabwe?
It makes me feel stronger. It keeps me going because I am not doing this for myself. I am doing this for generations to come. If we look at Sekiti Mulenga, the four great forefathers of ours fought the struggle to try and liberate our grandfathers. And Zapu in the Zanla also fought the West Colonial rule to try and free us. So we are there now to also try and fight for the freedom of the generations to come. The inspiration comes from the fact that this is not personal, and it goes beyond my person. It goes beyond being me. It is a struggle that guarantees the future of our unborn. So we have to do it now. And I am committed to continue doing it, and no form of intimidation will stop my passion.
Please do stay on the line there, Mkoma Zorwadza. And Ms. T, one of the people that are calling for tomorrow's action is, of course, none other than the pastor himself. That's Pastor Ivan Mawarire, who is currently here in the United States. We could not have him live on the show because he's traveling. But we have a video of him calling for tomorrow's Stay Away. Let's take a listen.
Ivan Mawarire here. The 31st of August on Wednesday 2016, we're shutting Zimbabwe down again. Musuwa 31 August, inenge iri Wednesday, Chitatu, 2016 tirikuvhara Zimbabwe zvekare atisikuenda kumabasa atisikuenda kuzvikoro. No one is going to work, nobody is going to school. We are standing as united Zimbabweans to send a message to our government kuti enough is enough. Tirikutumira message kune hurumende yedu, hurumende ya Robert Mugabe, hurumende ya ZANU PF kuti zvakwana. Atisikuenda kumabasa, atisikuenda kuzvikoro, hapana achabuda muZimba. We are standing together united because this government continues to beat us. Hurumende you keep on arresting us. Munoramba muchiti sunga pasina zvataita. Isusu tasimuka zvakanaka nerunyararo. Hatina kumbokurwisai. We have not fought you. We have stood up in peace. We have done things lawfully. But you, the government, imimi hurumende machikora mutemo, you keep breaking the law as you attack the citizens. And so, citizens, I am inviting you to stand together. And tirikumira tese, mateacher, madoctor, manesi, mana windi kumakombi, tajamuka this flag, everybody. This is for Zimbabwe. This government must understand kuti taneta nezvavari kutiita. Hurumende ino inofanira kunzwisisa kuti izvo taneta. We are tired of the way that they keep treating us. We have ideas to develop this nation, but they won't let us do it. Tine mazano atinawo sevanhu kuti tivake nyika yedu, ivo vari kuramba. So opposition politics, teachers, nurses, madriver, vanoshanda muma office, vane mabusiness avo, ngativharei on Wednesday, the 31st of August 2016, the whole country. Let's work together, citizens. Ndiko kuwina kwatinoita. Tikada tikasamira tese. If we don't stand united, we go nowhere. So if you have shops, if you have businesses, whatever you have, we are asking and begging of you that we shut down on the 31st of August 2016 on Wednesday. Let's shut the whole country down. Hapana anoenda kunogarai kumba. Let's stay at home and let's send this message to this government. We shall keep doing this until they understand kuti hatisi imbwa. We are not dogs. We are people who love their country. God bless you, fellow citizens, pastors, and churches. Continue to pray for Zimbabwe. Prayer is key. God started this, and so God will help us to see it through. Victory is certain. Zimbabwe will never be the same again. Pastor Ivan here. I will be back. Let's stand together.
That there's Pastor Ivan Mawarire Ntunga, commonly as he does, giving his video messages when it comes to this issue. That's how we started this hashtag, this flag movement. But there he's calling on all Zimbabweans to send a message to the ZANU-PF-led government saying that Sarai Kumba, stay at home. And shops, businesses, business people, teachers, nurses, stay home and heed the call for this national shutdown.
Yeah, bokunjalo, Ms. T. And Tinjalo, victory is certain. That's Ivan Mawarire there. Embikweni wetulileyo ku Twitter la ku Facebook kuthaza phela izisebenzi ukubana zingayi emsebenzini kusasa njengoba kulilanga lokukhalala umsebenzi. Bathi oneso dokotela ababalisi abantwana besikolo kungayiwa emsebenzini kungayiwa esikolo kusasa. Lenze elawenza ngomhla ka 6 ngenyanga edluleyo lapho ilizwe eHarare kububulawayo kwatshona kutshaya umoya kungela bantu emadolobheni abantu bekhalele umsebenzi betshengisa uhulumende weZANU PF ukubana hayi bo asivumelani lokwenzakalayo enough is enough as they say in these social movements Tajamuga, we want a better future.
Koma Sten, are you still on the line?
I am indeed.
Okay, so these national protests that have been going on, they're gaining a lot of traction internationally. International media has been picking up these stories. But, you know, we're still yet to hear what some are saying is a tangible response from the government itself. Does this, coverage on what's happening in Zimbabwe help your cause if the government does not respond adequately?
You see, our government is quite arrogant, and we have a government that is stubborn, a government that has never accounted to its citizens. So it is in its denial. And the government of Zimbabwe thinks that we are in the early 80s, and they think that we are in the 20th century, and they have failed to realize that they should catch up with civilization. They continue to think that by way of ignoring or pretending as if nothing is happening, it is going to change. We as citizens have made resolutions and we send resolutions that this
We just lost Mkoma Zoroaza there. Phones are a pain these days.
They are a bit of a problem. Tunga, we've been having issues with our phones, but hopefully we can get him back on the line. But as he's saying, as many are saying, Tunga, they want the government to respond to the calls that people are doing, because they're saying, of course, we're not going on the streets just for the fun of it. There's a movement here and there's a purpose for them being out on the streets.
Ongo ndiyo nyaya yacho mistiri mudariro tanzwa mashoko ekuti vechidiki veZANU PF va rikuvhundusira vanhu vangangonzi vangango contributa munyaya yekuramwa mabasa mangwana. We are trying to get in touch with some of the ZANU PF youths, and fortunately, we have Jim Kunaga on the line. Mkoma Jim, ziri kufamba here. Andizozo, uko tukunza anzi neta jamuka ne this flag mangwana apana munhu ari kuenda kumabasa. Muri kuzvionawo sei?
Inini ndiri kuzviona sedanho risina kumira zvakanaka kuti titaurire vanhu nekuti zvinoita kuti nyika yedu idzokere kumashure zvakanyanya, uye zvichaita kuti vazhinji vagone kurasikirwa nemabasa avo nekuti inenge isiri strike iri pamutemo.
Aha, ko tiri kunzwa vetajamuka ne this flag hanzi vechidiki veZANU PF vari kuchisidzira vashandi kuti hanzi toda kumuona muchinda kumabasa mangwana. Ichokwadi here ichi?
Chiko chinombonzi tajamuka kana kuti this flag, I don't know kuti ikricha ipiyo muno muZimbabwe. Nekuti munyika yedu muno tine bato reZANU PF rinova ndiro rakafoma hurumende iri kutonga. So nekudaro hatina chekumanikidzira vanhu kuti vaende kumabasa kwavo. Vanhu vagara vachiziva kuti zuva remangwana izuva rekuenda kunoshanda, kushandira nyika kushandira mhuri kuti mhuri dzavo dzine dzichiguta so nekudaro hatina munhu watiri kumanikidza hatina munhu watiri kuchizidzira hapana munhu ambochizidzirwa uye hatina muitiro wakadaro nekuti vanhu vemuzimbabwe vanhu vakadzidza vanhu vakuziva kuti aiwa zvinoitwa nanatajamuka izvi zvinokonzera mheremhere nemhirizhonga munyika zvinodzosera nyika yedu kumashure so nekudaro vanhu vagara vachangoenda kumabasa avo pazuva remangwana eusual nekuti haisi horizeta
asiingavatadzisa
kuenda kumabasa avo
asi weTajamuka ari kuti hurumende iri kutadza kuita basa ravo saka why would you refuse kuti waite maprotests if they are feeling aggrieved and they want the government kuti iresponde to maissues zvaari kuona
no hurumende haisi kuramba kunzwa zvichemo zvavainazvo ikodzero yehurumende kuti inzwe matambudziko anenge achisanganiswa nawo nevanotungamirira asi chiri kuitika kuvetajamuka vacho kana vebitflegi kana vanga vevei havasi kukwanisa kuita zvinhu nemuronda wazvo munyika yezimbabwe tine constitution
unfortunately
another loss love kungu Jim Kunaga osakhulayo owebandla leZANU PF ucingo lwakhe soluqhamukile kodwa sizazama ukubana simfonele njalo that was ZANU PF youth Jim Kunaga and we are losing with our phones today.
Of course, Ntunga. But for those of you, if you've just joined us this evening on our youth forum here on Studio 7, live from Washington, D.C., we are discussing the planned national protest tomorrow in Zimbabwe, where members of Tajamuka, Sesijikile, and also hashtag this flag movement, along with political parties and civil society organizations, are calling for a shutdown, asking Zimbabweans to join in on their grievances against the ZANU-PF-led government to stay home as a show that they are fed up. Enough is enough.
Enough is enough, Ms. T. So they say in these social hashtag movements, si lomlaleli lapha kodwa singakamthathi sikhangele ezinye indaba in other news Ms. T we saw the Human Rights Watch today issuing a statement calling on the Southern African Development Community that is SADC which is meeting today in Mbabane Swaziland for a summit Human Rights Watch says that SADC should look at the events in Zimbabwe, especially the human rights violations. One of the Human Rights Watch officials in Southern Africa, that's Dewa Mavinga, said in a statement in Zimbabwe, I quote, "In Zimbabwe, the government of President Robert Mugabe has disregarded the rights provisions in the country's new constitution, neither enacting laws to put the new constitution into effect nor amending existing laws to bring them in line with the constitution and Zimbabwe's obligations under regional and international human rights conventions." The statement continues, "The police use outdated and abusive laws to violate basic rights, such as freedom of expression and assembly, and to harass activists, human rights defenders, and LGBT people. There has been no progress towards justice for human rights violations during past violent political violence." And the statement ends with Itai Zamara, a pro-democracy activist and human rights defender who was forcibly disappeared on March 9, 2015, remains missing. Zamara, the leader of Occupy Africa Unity Square, a small protest group modeled after the Arab Spring uprisings, had petitioned Mugabe to resign and to reform the electoral system. That statement there coming from the organization Human Rights Watch, an international human rights watchdog.
Mm-hmm. And Tunga, of course, let's take the listener, Mteredi. But we do have some comments on our social media in regard to the calls for SADC. So let's take the call and then we can read those.
Yebo, kunjalo, silomla leli lapad ne Mteredi. Zita menundi McRae. Mkoma wangu magadi. Ayo ati no fara ma ati bata muri kupi? Kumashi West. Kwa kadi igoko?
Kukirmana, mene zoko.
Kuri posterek. Muri kujamu kawe ere mangwana?
Mangwana tito kuri kira wa mituwa jamu. Kena kwa wanda katika kutuwa tijira. Kuri mende di tijira. Kata kwa garatina kwa kumabasa. Kwa kana asa.
Mhm asi ma kana manga makaterera mabonzo ava Jim Kunaga ve Zanu PF anze haiwa kuramwa mabasa kuri kuuraya nyika kuri kuuraya ufumi wenyika
wani kumabasa vanoenda asikana vane ma 6 months asingatambire azvibatsire saka tiri tichitaura jamuko mangwana tichari kazvienda zvakangofanana asi tichatiri chokura tichakuudza hurudo ende kuti aiwa
Kovani vakawanda vashamwari dzenyu gana ihama gana ishamwari koko vari kuti vari kujamuka mangwana
vanhu vakawanda especially vanoenda zvakumabasa vari kurwisa zvakuita akasiyoni kumabasa ndotandiekuti haenda ndagara kumba.
Aha, asi kuchisidzira kwatiri kunzwa kwana Harare uko hakupo ikoko here?
Kune kuchisidzira kwakutifoma asi vanhu vanenge vasina kutaura zvekubuda pachena asi vanhu vari kuchisidzira kuenda kumabasa.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma McGrain.
Tatenda, tiri kuti ngatifarira kuti takasinga vanhu veZimbabwe tinosvika.
Ndizozo ngumlaleli omaka Ryan osichayile ucingo lwaseMashonaland West uthi la uzajamuka kusasa uthi abantu bengaye emsebenzini ukubana uhulumende weZanu PF ebone ngempela ukubana hayi abantu bathukuthele bafuna inguquko.
Ntunga, you spoke earlier about issue of SADC and Panema comments by Facebook. Yedu, the Simon Barley was saying in regard to the SADC call for intervention by SADC, he's saying a wastage of time. The whole bunch of so-called SADC leaders are so afraid of Mugabe. Some of them get their advice from the man himself. Stop this madness, dreams. People are in fire while you keep delaying the extinguisher. Amos says SADC is useless and we will go at it all alone. Where was SADC when Gukura Hundi Muramba Trina Hondo Ye Minda in 2000 and the 2008 runoff election campaign hyperinflation period? He's saying where were they during that time, Ntunga? And Mbuso Ndlovu says SADC and AU must take action. We are tired by this government. Ntunga, of course, let's take a quick break. Ntunga, of course, but as everyone knows by now, we are live on radio and streaming. So let's just take a quick break, but we'll still be with our radio listeners, our Facebook Live listeners, viewers, and I will join you in a second.
Indeed, gone are the past days when we're only available on radio for 30 minutes. Now it's 1 hour.